Inini referee we United States of America volleyball. Ndova futi referee under United States Soccer Federation. Ndino refura ma games ema age group anotangira kuma 10 years old kusvika kuma 18 years old. Vakomana nevasikana vachiita ma sports avo or ma competitions avo vanoita vari muma clubs avo avari associated to, and parizvino tirikunyanyo concentrate nema schools ku volleyball ikoko nekusoka. Izvezvi tirikutoenda kuma coaching clinics ekuti mitemo yasiyana sei for ma schools and all that.
Muri kurefura kumitambo yekungotandara here kana kuti mitambo yezvikwata zviri muma league?
Kana kwa kuma leagues ku volleyball kazhinji tinowanzoita ma league games munana February tichizonobata kunana May June. Kusoka zvimwe chetezvo, asi kusoka hazvo kana kuri kuma clubs you find kuti ma clubs anorana basically throughout the year kunze kwemazuva pakunenge kuchitonhora zvakanyanya.
Chii chakakukwezvai kuti munge muchipinda mubasa rekurefera mitambo iyi?
Ini ndiri munhu akambotamba volleyball paudiki hwangu. Zvino ndakazongouyawo kuno kuUnited States kwakuchiti kuzvanga zvakaipei ndikamboenda kumbonotamba volleyball. Ndokuchizoudzwa kunzi pane kuti uite zvekutamba nematumbu enyama anawaya muchajamba here? Chuo ya iti kutodawo ma volleyball referees. Ndoku zopinda ku volleyball refereeing. Asi ne pamusaka pekudawo kutindinge ndiri muna anopota achimboita active. Ndakazoona kutoti kutori ne opportunity yekutogona kuno refura kusoka. Sezvamunoziva kusoka referee anenge achimhanya muground nemamwe maplayers achitera panenge paine bhora achiona kuti zviri kufamba sei. Ndo zvakazoita kuti ndidewo kunopinda kusoka.
Pamitambo iyi pane misiyano here yamungaona pakati pematambirwo emitambo iyi muno muAmerica nekumusha kuZimbabwe?
Musiyano uripo wakakura chaizvo. Kuno vane process yavo yavanoita yekunge vachiita nature vana vachiri vapwere kune avo vanenge varatidza kuchido nemutambo. Kana even ivo vacho vanenge vachinzi vanodzidzisa vanotoenda kuzvikoro zvekuti vadzidze kudzidzisa mutambo uyu. So pane mainvestments anoitwa mazviri zvinhu izvi kuitira kuti tizoone vanhu vazosvike pakutamba mutambo uyu kunosvika kumaolympics sezvatakaona mumazuva mashomanana apfuura.
Zvivo zvamadzidza imi sedunga munhu kubva zvamatanga kurefura mitambo iyi?
Kudzidza hakuperi mukoma akandemiri. Zuva nezuva pese paunosvika kuma games unotodzidza chinhu chinyowani. Asi chikuru chandadzidza inyaya yekungova munhu une passion nekuda kuperforma to the best of your abilities pane zvese zvaunenge uchiita.
Kune vamwe vanogona kuti vakawana mukana vanofarira kupinda munyaya dzekurefura idzi, zvii zvamungavataurirawo uye kuti vangaitawo sei kuti vapinde mazviri?
Kuna avo vanoda kuti vapindewo mukurefura umu, hazvisi zvinhu zvinonetsa kungopindawo mumawebsite the specific sport yavanenge vachida kuti vange vachizorefura. Vakapinda mawebsites iwaya vachawana panenge paine section yezvekudzidza nezvesport iyoyo. Vakangopinda imomo vanokwanisa kuzonotsvaga kuti kana varoda kuita zvereferiing, kana varoda kuita zvecoaching, vanenge vachingopangidzwa vari mumawebsite imomo. Votoona pavanoklika, votoona vachizoita maregistration anoda kuitwa nemaonline classes anenge achida kuitwa pane zvacho zvavanenge vari interested in.
Mune ramangwana mune tarisiro here yekunge muchienda mberi nebasa iri?
Pari zvino kuvolleyball nekusoka ndichiri pane the lowest level yemareferees. Ndiri kutotarisirawo kuti kana kuri kuvolleyball ndizopinde paregional refereeing yekuti ndinenge ndakukwanisa kudedzwawo kumatournaments ari kunze kweMaryland kuno ndichiendawo kune mamwe mastates kunorefura. Kana kuri kusoka ndiri kutarisirawo kuti ndicharamba ndichingozviita izvi kusvika ndavawanawo neexperience yekuzonzi ndakutogona kutomenta vamwewo vanenge vari kutarisirawo kuda kutanga kurefura.
Kune vandaunga vachibatsirwawo kupinda mumitambo iyi, vano kubata ipapi?
Kune avo vakateerera vanodawo kupinda mureferee kunyanya yevolleyball neyesoka. Ini ndinobatika paWhatsApp namba dzinoti 240-252-9252. Kana kuti vanonyora email paadresi inoti percy.chipunza@gmail.com.